Sarudzo dzemabielections dzatikatarisa nadzo zuva remangwana tingati dzakafanana nekutungana kwemburi naizvozvo hadzina zvadzinonyanya kureva nekuti sarudzo isusu takatoita sarudzo kare mugore ra2023 mwedzi wanyamavhuvhu tingati sarudzo idzi dzazokonzereswa nekudzingwa dzingwa kwakanga kuchitwa nhengo dzeTCC kwokudzingwa veruzhinji kwavanoona kusina maturo kuri kushonyororwa kwekodzero dzavo saka sarudzo dzemangwana idzi kutotamba nemari
saka idzo mari dzinodiwa kuita sarudzo idzodzidzi dzinobhadharwa nani
sarudzo idzi dzinodya mari dzisina maturo dzinoda kutobhadharwa futi nenyika yezimbabwe yatoti taxpayers money vana vezimbabwe vacharamba vachitsunyiwa ma15% aya anoramba achivatsunya pane kuti anoshanda zvine musoro achanonga achinoshanda musarudzo dzisina maturo idzo dziri kushonyorora kodzero dzevanhu
ngatitarisei papapo kukunda kwezanupf kwochirevei takatarisa dare reparamende
zanupf yakanga patikabuda muelection ya2023 yakanga isina two-thirds majority mudare reparamende iyo inovapa simba rekuti vachinje mutemo saka takatarisa nesarudzo dzemangwana zvinotarisa kuti zanupfisa nokunda nekuti akari mukuru webato reCCC vaadvocate Nelson Chamisa vakatosiya bato iri saka zvichakonzera kuti vatsigiri vavo vaore mwoyo vazhinji vacho vasabude kunovhota
tinonzwa kuti vamwe vaakutopinda vakazvimiririra vamwe havachakwanisi kupinda pachine zvingaitwa here nematare panguva ino zvingachinja mafambiro achaita sarudzo mangwana
pari zvino matare haachina zvaanogona kunyanya kuchinja takatarisana nezuva remangwana kunyange zvazvo vachikwanisa kupa mitongo yavo asi munozviziva imimi kuti maballot papers akatogadzirwa kare mazita atovapo saka chero matare akazopa havo mitongo yavo hazvisina zvazvichanyanya kubatsira nekuti zuva ramangwana ratotarwa kuti kwaane sarudzo mangwana.